Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu dzanhasi chitatu chivabvu 15/2019. Gurukota rezvemari Vantuli Ncube votarisirwa kutaura muparamende mamiriro akaita zvinhu munyaya dzehupfumi panguva iyo zvinhu zvakaita manyama amire nerongo munyika munyaya dzemafuta edzimotokari mitengo yezvinhu nezvimwe. Masangano akazvimirira ozeya nzira dzinopa pundutso kumashandiro ematunhu. Varimi vachena vakabvutirwa minda yavo pasi pehurumende yaimbove ichitungamirwa nava Robert Mugabe votarisirwa kutanga kupiwa mari dzavo svondo rinouya. Varimi vefodya kumashonaland west vopenga vachiti havasi kufara nemitengo yefodya yavari kunzi vatengese fodya yavo nayo. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa mabatirwo ari kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Takatarisa zvazviri kuitawo mukusimudzira upfumi hwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasai sai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasai sai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.